kushanda kunyanya zvikuru nevechidiki kuvadzidzisa kuti vagone kuzviriritira. Saka mukuita basa iroro tine nzvimbo dzatakakumbira kukanzuru kuti tikwanise kunge tichishandisa munzvimbo munharaunda dzinogara vanhu, macommunities. Saka mudzimwe dzenzvimbo idzodzo vanhu, nekuda kwokuti kanzuru iri kuomerwa nenyaya yekutakura marara, vanhu vari kupedzisira vakungowana kuti pavangoona pakavaga vanokanda marara vachirasa, vamwewo vachinge vaona zvakadaro vanoya vachiwedzerawo marara munhu, tobva vatongoziva kuti apa ndo patavakurasira marara, asi dzinenge dziri nzvimbo dziri kurasirwa marara zvisiri pamutemo. Saka dzimweni dzenzvimbo dzatakapuwa nekanzuru kuti tishandise, nekuda kwokuti mabasa atiri kuita ndeyekudzidzisa vechidiki kuti vagone kuzviriritira, self sustainability projects, and among them there is one theme that we are moving around with, community gardening.
Makasarudza sei vechidiki vamuri kushanda navo ivavo kuti muite zvirongwa izvozvo?
Tingati isu hatina kusarudza, asi tine chinangwa chekushanda nevechidiki nekuda kwokuti ndivo vachazenge vachiriritira nekuchengetedza nzvimbo, nharaunda, kana kuti environment yedu mangwana kana tichinge tisisipo. Asi nharaunda dzatiri kushanda nadzo kana kuti macommunities iwayo ndiwo anozouya oga oti tinokupai vana ava vekuti mushande navo, nekuti tinenge tavaudza chinangwa chedu. Saka tanga tichibatsira kuti ticleane it, kana kuti tichenese nzvimbo idzodzo, nekuda kwokuti tinenge tichishanda nevana vechidiki kubva kuvadzidzisa kubva pamazera makore mana kusvika gumi nemasere, ndo vatiri kunyanya kushanda navo. Saka tine nzvimbo dzatachenesa pari zvino dzatabvisa marara tichishanda nekanzuro yeHarare, kubudikidza nekuvapa zvikwanisiro zvakafanana nemafuta ekufambisa michina yavo yekuchenesa, nekuda kwokuti marara aya akawandisa haangagoni kuti atakurwe nevanhu. Saka vanhu vanozouyawo vachizonongeredza amwe anenge asarawo mashoma anokwanisa kuti anongeredzwe nekubatwa nevanhu, asi mizhinji iri kushandisirwa michina kubudikidza nezvikwanisiro zvatiri kupa kukanzuro kuti nharaunda inge yakaratidzika zvakanaka.
Muri kuona zvamuri kuita zviri zvinopedza dambudziko here rekuraswa kwemarara pose pose, kana kuti kungoita kuti muchenese nzvimbo? Nekuti tinoona kuti mabvapo vanhu vanogona zvakare kurasira ipapo.
Iroro idi, asi zano ratatsvaga kuti tione kuti tingakunda sei dambudziko iroro, chekutanga hatigoni kuti tiregedze kanzuru kana kuti tibvise dzoro rayo rekunge richichenesa nharaunda, nekuda kwokuti vanhu vane kubvisa kwavanoita zvidimu kuna katsekera kana kuti yatinoti tax, inofanira kunge iriyo inoshanda mabasa akafanana naiwayo. Asi zvakadarozvo, isukurudziro yedu ndeyekuti vanhu vakaungana vachibatana pamwe chete, vachisa musoro pamwe chete, vanogona kuti vakunde mamwe ematambudziko akafanana nenhau yemarara. Saka isu tinoona seboka reCitizens Initiative Zimbabwe, iboka rakagadzirwa nevana vemuZimbabwe, hatina cheruviri chatinowana kubva kune vekunze, ndezvedu toga isu sevana veZimbabwe, tisingatarisi kuti unobva kubato ripi kana kuti une chitendero chipi. Saka chinangwa chedu ndechekuti munguva iri kuteera, in the long term kana kuti medium to long term, nhambo dziri mberi mukufamba kwatiri kuita, tine tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kubva zvagara zvakadaro kuti tigone kuchenesa nharaunda nenharaunda tichifamba nhano imwe neimwe. Izvi tiri kuita nekuda kwokuti tine mamwe maboka atiri kushanda nawo akafanana neEnvironmental Management Authority, EMA, vanenge vachiuyawo zvakare vachidzidzisa vanhu zvakashatira kuti varase marara pese pese, nekuti zvinouraya ivhu redu, zvinouraya kunyange nezvimwe zvipukanana, nezvinhu zvakawanda kunyange nehutano hwedu.